vateereri tinosangana zvakare kumangwanana nhasi uye musi wechipiri mbudzi 21 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika varobert mugabe vari kutarisirwa kuti vange vachiita hurukuro zvakare nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakadzingwa basa vaemarson munangagwa.
Takaurira makurukota edu eparliament kuti aende achinovhota kuti vamugabe vabve pachigaro. Izvi zvinoteverera kutaurirana kwataita nenhume yezanu pf wamukuru mangwana panyaya yezvinhu zvatakachida kuti zvitange zvagadziriswa tisati tatsirana nezanu pf panyaya yeimpeachment.
MDC yobatana nezanu pf nhasi kuti dare reparamende ridzinge vamugabe pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Munyori mukuru musangano remdct vadouglas monzora vanoti bato ravo riri kubatana nezanu pf mudare reparamende nhasi kuti ridzinge mutungamiri wenyika varobert mugabe kana kuti kuvaita impeach. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa pakati pavamonzora nemutevedzeri wemunyori vanoona nezvemutemo mubato rezanu pf vamunyaradzi paul mangwana. Vamonzora vanoti vakatenderana navamangwana kuti vakavatsigira vaizokwanisa kuwandudzawo zvimwe zvinhu zviri kudiwa nemdct. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamonzora.
Panyaya iyi tataurira makurukota edu eparliament kuti mangwana aende achinovhota kuti vamugabe vabve pachigaro. Izvi zvinoteverera kutaurirana kwataita nenhume yezanu pf wamukuru mangwana panyaya yezvinhu zvatakachida kuti zvitange zvagadziriswa tisati tatsirana nezanu pf panyaya yeimpeachment. Chokutanga chatabvumirana ndechokuti pave netransitional mechanism. Transitional mechanism iyi inotarisa kuti togadzirisa upfumi hwezimbabwe uyezve urombo hwapinda munyika muno tinohugadzirisa sei. Chechipiri ndechokuti tinofanira kugurirana panzira dzokugadzirisa sarudzo dzakachena. Chechitatu ndechekuti mauto anofanira kutipa gwaro rinoratidza kuti atichengetedza sei nyaya dzemhirizhonga, violence neintimidation, kuti vanoita sei. Tinofanira kuwirirana ipapo. Chimwezve ndechekuti mauto haana haazopindire mune zvematongerwo enyika kunyanyanyanya nyaya dzesarudzo. Ndobva tabvumirana zvakare kuti sarudzo dzedu dzinofanira kusupervisiwa neunited nations.
Asi hamuzooni zanu pf ichirova nhende shure here sezvainomboita kazhinji pamunenge mamboita zvibvumirano zvakadai?
Ndo zvatoda kuti tione ipapa, but hapana chimwe chinhu chokuita nokuti apata handiti vari kuti ivo izanu pf pavanhu iri kuuya. Saka tiri kuti isu tisati taita anything ngatiwiriranei zvatichaitirana kumberi uko. Saka tiri kuimba kuti vachaita keep their word, but isuwo sepati tanga hatichadiwa kuti vamugabe vange varipo. Ruzhinji rwezimbabwe harusi kuda vamugabe, saka tinotevedzera zvinoda ruzhinji. Hakusi kuvenga vamugabe, asi kuti ivo pachavo vakura uyezve hakuna uchavada kusanganisira nepati yavo.
Pane vamawanga vachiti MDC irikuda kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti hurumende inenge yakambofanira kubata matombo pachigadziriswa zvimwe zviri kunetsa. Izvi ndo zvamuri kuda here?
Hatisi kuita zvehurumende kwete. Tiri kungoti chekudza paitwe urongwa kuti urongwa ihwohwo huchamira sei. achati azvitaura yedu asi panofanira kuva nehurongwa hunogadzirisa zvinhu izvozvo kunyanya nyanya kugadzisa nyaya dzesarudzo dzakachena. Isu tiri kuti patinenge tapedza temu yava Mugabe iyi tinofanira kuita maelections muna next year. Maelections gange ariko asi tagadzira kuti kuve nesarudzo dzakachena uyezve kuti mauto akashanda basa ravakashanda iri havazopindire munyaya dzokuti sarudzo dzinofambiswa sei.
Asi mambo kwanisa here kutaura sebato neivo mauto ava vachitsanangura kuti zvinhu zviri kufamba sei?
Kwete, hatina kutaura nemauto nokuti hatina mukana iwoyo. Asi tazoona zvichinzi kune mashoko abva kuna vachiwenga ekuti dai vanhu vambomira vamugadha vakutaurira navamunangagwa zvakadini zvakadini. Isu hatiteedzere izvozvo nokuti nhaurirano pakati pamugadha namunangagwa ndedzavo vari vaviri. Isu tiri kuteedzera zviri kutaura ruzhinji rwezimbabwe. Ruzhinji rwezimbabwe ruri kuti haruchada Mugabe wega kuti ataurira navo akawirira namunangagwa kuti afanira kumbogara ipapo. Iyoyo hainyaya yedu. Isu toteedzera zvakataurwa nemhomho yezimbabwe musi wemugovera zvekuti vamugabe ngavachisiya basi.
Avo vanga vari munyori mukuru musangano mubato remdct vadouglas monzora vari parunare muharare. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko pasimon kaya moyo vanoti vakapa vamugabe tsamba yekuvazivisa kuti vainge vadzingwa mubato uye vainge voendeswa kudare reparamende kuti vadzingwe zvakare.
Pursuant to the decisions of the ZANU-PF Central Committee entered on the 19th of November 2017, recalling Comrade Robert Gabriel Mugabe from the position of President and First Secretary of ZANU-PF, the party wishes to announce that Comrade LRG Mugabe has been formally notified of the decisions this morning.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vari mutauriri wezanupf vasimon kaya moyo vari parunare muharare. Zvichakadaro, mutauriri wesangano rezimbabwe National Liberation War Veterans Association vadouglas mahia vanoti nhasi vari kuzoratidzira panze pedare reparamende vachitsigira kuti dare iri ridzinge vamugabe kana kuti kuvaita impeach. Tabata vamahia kuti tinzwe zvizere.
Kwakanangana nokuti ruzhinji rwevanhu rwakatsamwa nokuda kwemaitiro akaitwa naRobert Mugabe nezvanga zvichitarisirwa vanhu, nokuti vanhu vanga vakatarisira kuti auya kuti azotsveta mapepa ekuti ine hangu zvebasa ndaregera vanhu zvavandiramba. Saka akaratidza kuti haana hanya nekutaura kwevanhu, haaremekedzi vanhu zvavataura. Saka vanhu ndizvo vakatsamira izvozvo.
Asika vamwe vanenge vaakuorawo mwoyo vamahiya vachiti hapana chavari kuona chiri kubuda panyaya iyi.
Maziso ekuona munyaya dzezvematongerwo enyika anosiyana, uye kusiyana kwawo kunokonzeresa kuti pave nekutaura kwakadai. Asi kana vanhu vachishinyirira chinhu, pane nguva yazvinoratidza sokunge hazviiti. Inga uya muimbi ndiye akazoimba wanhu kuti sango rinopowa nekavadzungaira. Saka ndo nyaya iripo yacho.
Zvii zvinenge zvasiyana apa vamahiya nezvakaitwa mukupera kwesvondo? Vanhu vakaratidzira ivo vari kuratidza kuti havasi kutsukunuka, imi moita futi zvimwe chete izvozvo, pane chazvinozobatsira here?
Hazviregi kubatsira. Iye zvino zvaakutonyanya kubatsira mukuti hazvikwanisiki kuti iye zvino mauto atiregerai kuita izvozvo isusu kutanga kwesvondo pamwe chete navo tatichiita chinhu chimwe chete. Pane paita unyengeri hwakakurisa ipapo.
Vanhu vanenge vachisangana kupi? Hunenge hwakamira sei urongwa hwanhasi?
Vanhu vari kuuya papalamendi vese. Tinokoka munhu wese ari munyika kuuya papalamendi mangwana, kuti kana paine zvanetsa papalamendi tochizoona kuti chii chatingaite mangwana iwayo.
Saka zviri kuenderana nenyaya yekuti nhengo dzedare reparamende dziroda kuti vamugabe vapomerwe mhosva dzekuti vange vachisiya basa kana kuti yatingati impeachment.
Vari kuita izvozvo, vane vachiita impeachment mangwana, but ruzhinji rwevanhu tinei takaungana papalamendi ipapo.
Ko, vamwe vanga vachitiwo panotoda kuti vanhu vafore vakananga kumba kwavamugabe kwacho kublue roof, zviri muurongwa hwenyu here izvi?
Ndofunga kuti kana zvikatozoitika zvingaitika nekudawo kuti vanhu ndozvavanenge vachifunga, nokuti apa pari kuteedzerwa zvido zvevanhu kavo. Kana vadaro vati vanoda kuita izvozvo vanhu, zvinoreva kuti zvinozoonekwa mangwana. iwewe siya anditu watawara mwani iwa wachawo ya kuno wachawo ya mangwana saka kudau nukuno mwadimbi zika chokwa dichiri mwani tineti kila nzuka mangwana
asi tanzgo woka ni wakuru wa mauto wachiti uwa mgabe wacha taura na wa mnangagwa amusi kuona were kuti panenge pane zvimwe zvinhuwo zviri kuchinja zvekuti pada zvinhu zvingagadzirisiki
hapana chinogadzirisa nekuti vanhu vakatotanga chimurenda chavo hachinei nezvavari kuita zvokuti si hanzi tinozotaurirana izvozvo isusu we are taking process yedu yakabvira kare kuti taingovashuwa kuti rimwe zuva tikwanise kudaro
mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muzukuru wava Mugabe vari gurukota rezvevashandi vaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri panguva ino vanoti zvose zviri kuitika munyika hazvisi pamutemo uye vanotiwo zvakakonzerwa kunyanya nevaimbova gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vave gurukota rezvekusora. Tabata vaZhuwao tikavabvunza kuti sei vachidaro.
The Zimbabwe Defense and Security Services are encouraged by new developments which include conduct between the President and the former Vice President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, who is expected in the country shortly.
Tine urombo wa tereri tichaedza kuti tikupei nyaya iyoyo. Asi mukuru wemauto General Constantino Chiwenga vakaudza vanhu panepfenyuro yeZBC nezuro kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakataurirana nevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vakadzingwa basa vaEmerson Mnangagwa. Vachiwenga vanoti nhaurirano yekuedza kugadzirisa dambudziko remunyika rakonzerwa nekunetsana pakati pemauto naivowo vaMugabe riri kuenderera mberi. Bepanhaure Herald rinoti vaviri ava vaMugabe navaMnangagwa vakataurirana kwemaminitsi angangosvika gumi vaMugabe vakati vaMnangagwa vadzoke munyika zvinova zvavakatenda. Central Committee yeZANU-PF yakati vaMnangagwa vatore chigaro chavaMugabe vachivapomera mhosva yekutadza kutungamira bato iri. Zvichakadaro gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti mashoko avaChiwenga anoburitsa pachena kuti hondo iri munyika ndeyemubato reZANU-PF chete.
Mashoko aGeneral Chiwenga anoburitsa pachena donzvo kana kuti chinangwa chezvakaitika pakapindira mauto. Vataura ivo pachena kuti chinangwa chavo chinenge chava kuzadziswa nekuti pane hukuru dziri kuitwa pakati paPresident vaMugabe nevaimbo vamutevedzeri wavo vaMnangagwa. Uyezve zvaburitsa pachena kuti zvisiri zvaisungwa neruzhinji kuti zvichida donzvo rekupinda kwemauto kwaiva kudzinga kana kudisa vaMugabe pabasa. Hazvisi izvo, iko zvino tinoona kuti vari kutaura kuti pane huunga huchange huripo hwekutaurirana pakati pavaMnangagwa navaMugabe zvichienda mberi kuti paonekwe panogadzirwa sei. Uyezve vaChiwenga vayambirawo veruzhinji rwemapato anopikisa nebato rinotonga reZANU-PF kuti vaisaite zvingangovhiringidza runyararo kureva kuti kozvo tichienda mberi kuratidzira kwekwaka kuchiitwa zvichida kuchatanga kutapudzwa maringe nekuona kuri kuitwa nemauto ndo musauko uripo izvo asi vajeketwa zvanga zvisingazivikanwe nevakawanda.
Asi zviri kubuda kapachena apa kuti nyaya iri kuda kugadziriswa apa ndeyehushe hwemuZANU-PF, ko vanomisirei vanopikisa kuti vaendererawo mberi neurongwa hwavo?
Nekuti ndedzemudanga dziri kutungana ndo zviri kuitika izvi, saka vanoziva kuti kana makada kuregera vanopikisa vachiita manyongori nekufarisa nekupembera zvinogona kuzosvika pasiripo. Nekuti ngatirangarirei kuti zvaikuitika izvi veruzhinji vafunga kuti wauya ZANU-PF yava kuzoparara, asi donzvo remauto ranga riri kusimbisa musangano weZANU-PF nekusveta gamba kana kuti murwi wehondo pakati pekutungamira mauto nekutungamira hurumende. Saka ndo musako wanga uripo kuti vanhu vanga vaungana vese vasingazive kuti havana remwero nemauto. Mauto ane zvimwe zvavo zvavari kuronga zvisiri kuzivikanwa nebhomu.
Ko tichi tarisao vari kunzire G40 wano sara vari papi murongo
le G40 vai nge vabudirira paku zvengesa nekubuda bombo panyaya dzekuti vamunanga kugovaiswa kutivi asi vakomana vane pfuti ndo vafandura zvinhu iko zvino hapana achaziva tingatoti isusu iko kungava kupera kwele G40 nekuti mauto apindira kupindira kwavaita chero zvikazogadziriswa iko zvino zvava kureva kuti ivo mukati mezanupf vanhu havachisina rukudzo nekutya kwavanga vaenda kwenguva yese iyi nekuti vaona kuti aiwa iri rava zuru rakapinda nyoka nekuti vangonzwa pekutanga kubva nyika ichisununguka yezimbabwe vanhu vanga vachimhura nekushora nekutuka vamugabe pachena saka izvozvo zvinoita kuti kudii reg40 vaomerwe chaizvo 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 pakuda kuzodzoka nekuti iko zvino kana vakaenda kusarudzo dziri pachena dzezanupf tinoona sekuti vekudivi rengwena rava munangazwa vanobudirira
asi nezvangazvitaurwa navachivenga zvacho izvi munoona vamugabe vachisiya basa chiripo ripo chere sezviri kudiwa nevanhu
kwete apa mauto haasi kuda kuti aite kazvido zvevanhu vari kuita zvido zvavo ivo vane zvirongwa zvavo saka vanhu ngavarege kufunga kuti mauto akatumwa nevanhu aa mauto akatoona akaongorora akati regai tikurumidze kutapindira tisimbise musangano wezanupf
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vari parunare mujohannesburg south africa iko zvino tochimbokupai hurukuro yatakaita nava Patrick Zhuwau vanova gurukota rezvevashandi vanoti zvose zviri kuitika munyika zvisi pamutemo uye vanoti zvakakonzerwa kunyanya nava Patrick Chinamasa avo vaive gurukota rezvemari vave gurukota rezvekusora pari zvino tabata vaZhuwau tikavabvunza nezvenyaya iyi
vachinamasa ngavatogara pasi nokuti vachinamasa minister of finance ndo vakaburitsa zvaita kuti tive padambudziko ratiinaro rino pamari yakaburitswa yecommand hurumende iye zvino yabhadhara vanhu vakarima chibage vakaunza kuGMV $435 million asi pa $435 million ipapapo vadzorera mari yecommand vadzorera $29 million chete zvichireva kuti mari yecommand dzaburitswa hazisi kunatonzwisisa kuti dzafamba sei zvakaitika ndezvekuti vachombo pavakaita minister of finance pavakada kuti vabvunze ipapapo ndo pavakanonetsanaka nedzimwe mbavha dzakanga dzaba upfumi hwenyika mhuri yese yezimbabwe vanozviziva kumaruwa kwavakanga vari kuti marori ane makamba makamba emasoja ndo aitora mainputs ecommand saka mainputs iyayo aifanirwa kunge achikaunza ka zvinhu zvinoratidzwa kuti aiwa munhu atora mainputs apa arima zvakati handiti zvikatengeswa kuGMB GMB ikatora mari yayo but izvozvo hazvisi kuoneka saka mhosva huru yakakanganiswa navachombo chakaita kuti vachombo vazorohwa maichombo vazorohwa chaita kuti vachombo vange vakapambwa iye zvino inyaya yekuti vachombo vangovhunza mubvunzo mumwe chete chete kuti ndipeiwo list yevanhu vakapiwa mainputs ecommand list iyoyo yaakushayika manje ndo pabuda pfuti sezvivanye tichinamasa hanyare it is a shame it is deplorable for chinamasa to do that ndiye atipinza mudambudziko ratiri naro irori
zvamuri kunzwawo kwasungwa kana kuti kwapambwa makurukota mangani
izvo handitindinatoziva kuti nditaure kuti vangani vapambwa vasungwa nekuti sekuziva kwamuri kuita ndiri kunze kwenyika ndozvikukwanisawo kundipawo mukana wekuti ndikwanise kutaura matauriro andiri kuita vamwe vese vari munyika umomo vari vakatopambwa miromo iyi havasi kukwanisa kutaura rurimi rwavo rwakatoita zvekusungwa nemabhandariya echisoja ingave nyika iyoyo
mubvunzo wekupedzisira asi kava zhova vamwe vanenge vari kuti vamugabe inenge yange yasvikawo nguva yekuti vaende pamusika ndigere
yekuti vaende irimo muconstitution handiti takagadzira constitution hatina kana kuti tisvike term 1 yekupedza neconstitution iyoyo and manje tingave vanhu vakaita sei vanotadza kutoti tawirirana constitution taendesa kune vanhu vanhu vavhota 93% vachiteedzera constitution iyoyo haisati yambopera term yayo 1 takuti ngachiti isindeka pasaidi. Ah, tinoratidza kusafunga ka vanhu vakadaro havafunge ndo zvinonzi zvitototo vanhu vakadaro.
Asi mungade kuti SADC ne AU ziite sei apa padambudziko rapinda munyika iyi?
Apa SADC ne AU vakogara vakangotaura kakuti zvemakuu zvekutora masimba ne zvekutora utongi nechisimba hazvibvumidzwi. Izvo hapana izvo kuti igaro ziva kuti hazvibvumidzwi, zvakangofanana nemunhu anobhinya, zvakangofanana nekuba mombe dzemunhu. Igaro ziva izvo. Hazviti vhove zvinhu zvekuti tingadai tichiti tiri kuda kuti vaite sei. Tinotoini handisisi kutombodetserana nazvo. Tinotoziva kuti President Zuma sachairman weSADC vari kutogadzirisa kuti zvinhu zvimure zvakanaka. Tinoziva kuti SADC Troika iri kutogadzirisa kuti zvinhu zvibude zvakanaka. Vakufamba kungotiregedzai tingoedza kuvhundusira pamusana pekuti takubatwa tichiba.
Avo vanga vari gurukota rezvevashandi varivo zvakare muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhuwao vari parunare kunzvimbo yavati havadi kuti izikanwe kuti ndekupi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Vatungamiri venyika dzemuSADC vakawanda kusanganisira sachigaro wesangano iri vaJacob Zuma, vanhu vamutungamiri wegungano iri vaEdgar Lungu ne vamwe vari muLuanda nhasi, umo vari kutanga kudzeya nyaya yekusagadzikana kwakaita nyika yeZimbabwe mushure mekunge mauto abvuta masimba nekuchengetedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechitatu svondo rapera. Kunyange hazvo vakuru vemauto naivo vaMugabe vari kuti zvakaitwa izvi hakuzi kutora masimba nechisimba kwakaitwa namauto, asi kuda kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vatungamiri veSADC vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Lourenco, vanhu vasachigaro webazi rezvekudzivirirwa kwenyika dzemuSADC kana kuti SADC Strike on Defense, vanenge varipo pamusangano uyu uyo uri kunzi SADC Organ Tracker plus Chairperson. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia vaHerry Kalaba varamba mashoko ekuti pane vanhu vari kutyisidzira mutungamiri wenyika iyi vaLungu kuti vasade kuedza kupindira panyaya yeZimbabwe. Mukuzeya nyaya yemusangano weSADC iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme.
Yose SADC zvinokwanisa kubuda pairi apa kunga vachi I think ndezvekuti vanogona kuwirirana kuti vanoita majority yemaSADC countries anenge achiti zvakaitwa nemauto hazvisi pamutemo, sekuti zvinoratidza kuti kutorwa kwemasimba kwekutonga nyika nechisimba. So vanenge vachiti hazvikurudzirwi nenyaya yekuti ikuu maSADC countries angadi zvakadaro. Asi toziva kuti dzimwe nyika dzakaita vanenge vana Botswana I think vanenge vasina basa nazvo, because vanoti vaMugabe vakadi vagarisa dai vambozorora. Asi vamwe vana Zambia, vana South Africa tichingodaro vanogona kuti aiwa iye zvakaitwa ikuu. Sapanogona kuita ipapo kukakupesana ikapo, but vazhinji vavo vanonge vachiti hazvina kumira zvakanaka, ende vanenge vakakutyawo kuti zvinhu hazvi kufamba zvakanaka nekuti zvasa zvapera zviri kuitika muZimbabwe.
Asi ivo vaMugabe vakabuda nezuro vaine mauto vachiti aiwa havana kunge vabviswa nechisimba kunyange paine zvimwe wazvo zvakakanganisika. Munoona sei mashoko aya?
Ya, zvinonetsera vaMugabe ndezvekuti nguma wacho toro yake ari kutamba inenge iye ndiye ega ari kuiziva. Anenge achitaura kuti mauto chakati, asi zviripo ndezvekuti iye akakomberedzwa nemauto, uyezve zvaanga achiverenga paanga aine mauto zvairatidza kuti anga achiverenga zvinhu zvinoende zviri kutsarukana munhu anga achingotaura. Plus munhu waakura haane 93 years. Zvazva anenge achara zvinge zvisingachakurirani but mudhara wacho akangwarisa akaoma musoro. Anoona kutaura zvina anogona kutaura chimwe chinhu. Achireva zvinhu zvaari kuda iye zvake.
Asi Sadik ingatumire mauto here kuZimbabwe kana kuti kungotumira nhumwa nekuedza kugadzirisa dambudziko?
I think vachambotumira nhumwa nekuedza kugadzirisa dambudziko iroro. Because handifunge kuti pane yatingati appetite yekuda kutumira mauto nekuti Zimbabwe yakakomberedzwa nenyika dzakati wandei dzinenge 6 or so idzo Sadik. Saka zvokutumira mauto handifunge kuti vanga aiita immediate option. Chavangada kuita kumbotumira nhuma vachitaura nemadivi ese aripo uyezve nekutumira nhumwa dzinenge dzaakuda kupa mauto totityidzira mauto kuti mukaramba makadai taakuzotumirawo mauto. Handioni mauto achitumirwa pakadai izvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMax Osangweme vari parunare kuTanzania. Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chiri muFlorida muno muAmerica uye chaimbovawo mutungamiri wevadzidzi vaPromise Sunday vanoti hurumende inofanira kutarisisazve nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipihwewo kodzero yekuvhota senzira yekugadzirisawo matambudziko akasangana nenyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaSunday.
Sevanhu vari kunze chikuru chatinochemera ndechekuti tipihwewo mukana wekuvhota semacitizens eZimbabwe kudai tiri mudiaspora asi kodzero dzedu dzekuvhota dzekusarudzawo hurumende yatinofunga kuti ndo inokwanisa kutitungamirira kumusha kodzero idzodzo tinadzo maererano nebumbiro remutemo wenyika. Saka tinoda kuti isu nyangwe nepo paine makaka avanenge achiitikayo tinokumbirisawo zvikuru kuti pakupera kwawo vanova ndoo vachazoita hurumende ichazotorawo kubva kuna Mugabe vave vanhu vanotipawo kodzero dzedu idzodzo noti kodzero dzedu dzatinopiwa nebumbiro redu remutemo. Tine more than 4 million Zimbabweans vari in diaspora and hazviite kuti vanhu 4 million vave vanonyimwa kodzero dzavo dzekuvhota. Ndo zvimwe zvezvimwe zvakatirungunetsana nehurumende yavaMugabe izvozvo kuti kodzero dzedu tofanira kudzipiwa.
Asi ivo vari kunze kwenyika kwacho vakabatana here zvekuti izwi ravo ringanyatsonzwikwa?
Kubatana vanhu vemudiaspora vakabatana. Takada kutinyatsocherekedza kuti pose panouya panga pari kuyawa Mugabe nehurumende yavo kuUnited Nations tanga tichiona kuti panyika dzose dzemuAfrica Zimbabwe ndiyo yega inge ine vana vayo vari vachichema vari panze peUnited Nations vachichema kuti kumusha kwedu kune kumbunyikidzwa ikonomi haisi kufamba zvakanaka kodzero dzevanhu hadzisi kutariswa kuZimbabwe. Saka vana muzobo takabatana takaendawo kuLondon. Tinoona kuti paLondon embassy yapo pane vigil inotoitwa nemaZimbabwe nevana veZimbabwe every Wednesday vanotosangana ipapo. Saka yes, vana muZimbabwe vakabatana kodzero idzozvo vakadzipiwa. Muchaona kuti pachave nechishamiso maererano nekuti vanhu vangani vari kunze kwenyika vachada kuvhota. Tikatarisa kuna South Africa tunoona kuti almost there is estimated kuti almost 2 million maZimbabweans vari muSouth Africa chete tisingazotarisa unoona Zambia Namibia. Saka zvese izvozvo zvinofanira kuti zviongororwe kuti vana vese ivavo vanofanira kupuwa kodzero dzavo. Takatarisa nyika dzakatipoteredza nyika dzakaita seMozambique chaiyo chaiyo payakaita maelections dzavo sarudzo dzavo dzapfuura. Zvizvarwa zvemuMozambique zvemuZimbabwe zvakatenderwa kuenda kunovhota kuMozambican embassy.
Asi vamwe vangada kuziva kuti ko chii chinoita kuti vari kunze vade kupuwa kodzero yekuvhota kana ivo vasiri muZimbabwe macho?
Ndosaka dzichinzi kodzero mukoma blessing. Kodzero dzinopiwa munhu zvakafanana nekuti tingabvunza isu kuti ko sei vakadzi vachibvumirwa kuvhota nekuti kudhara vaisabvumirwa. Pabumbiro remutemo kodzero idzodzo dzirimo. Kana zvirimo muconstitution yedu hapana chinoita kuti tinyimwe kodzero idzodzo. Hatisi isu toga maZimbabweans vanhu vatanga kugara kunyika dzisiri dzavo. Tinoona kuti nyika dzakawanda taakurarama mune yatinoti global village.
Tinotenda mukoma Promise Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyai mina PJ Munaudze isindebele.